Mangwanani akanaka vatereri tido sangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 10 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana. MDC Alliance inoparura urongwa hwekukwezva vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato iri. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kungoramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevana 254 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete kuMidlands neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi matatu 30 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Muharare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera ine vanhu makumi matanhatu nevana 64 vafa nechirwere ichi, kwozouyavo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mashanu ane makumi matanhatu nemumwe 8561 vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi maviri nevatatu 8023. Mukupera kwesvondo, National Council yebato reMDC Alliance yakaparura urongwa hwekukwezva pamwe nokunyoresa vanhu vanosvika miriyoni kuti vave nhengo dzebato segadziriro yesarudzo dzegore ra2023. Mutungamiri weboka revechidiki muMDC Alliance vaObey Sithole vanoti urongwa hwavo hwekukwezva nhengo itsva hahuna kungonangana nesarudzo chete, asi kuti nekurwisanawo nehurumende yebato reZANUPF nemutowo upi zvawo unobvumidzwa nebumbiro remutemo wenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaSithole pamusoro penyaya iyi.
Nyika ino mamiriro yakaita inoda zano rinonunura matambudziko atinawo. Saka nekudaro papera weekend iyoyi takanolocha tinoti 1 million campaign. Asi noda kuti ticorrecte zvishoma. 1 million campaign haisingori bazi 1 million campaign yekuti tiugadzira maelection, asi ugadzirira kurwisa hurumende yeZANU-PF nenzira ipi zvayo. But tinenge tichida vanhu vazhinji, so tiri kutanga kunotsa kuti vanhu vawande kunosvika pa1 million. Zvatichazoita nevanhu 1 million vavo hadzisarudzo badzi, asi tichavashandisa kune nhunha dzedu zhinji kugadzirisa ramangwana redu. Angava mademonstrations chaivo, it is a signal yekunoti tinenge tine vanhu veruzhinji rwakaita seiko. Hongu sarudzo dzichauya, asi tiri kuti pakati panhasi kusvika panouya sarudzo hazvigoni kutingofunya chisero tigumbate maoko edu tisina kurwisa hondo yerusununguko rweshanduko munyika yeZimbabwe, tisina kurwisa kutambudzika kwedu, tisina kurwisa kusungwa nekushungurudzwa kwevana veZimbabwe. So tiri kuti tichitsvambe uye ibasa ratinaro kubva nhasi kudzama tichida kusadzo zvinotiera tirambe tiripo tichitaura namazwi edu, tichitaura nemabasa sekutendera kwatinoitwawo nebumbiro romutemo kuratidzira kana tisina kufara nezvinge zvichiitika munyika yeZimbabwe.
Zvamatsanangura zvinhu iri zvamuri kutaurira veruzhinji kuti vazive vasati vapinda mubato renyu, nokuti vamwe vakataurwa kunzi tiri kutsvagirai kuti tinge tichizoita zvakawanda zvinosanganisira kurwisana neZANU-PF wanofunga kurwisana kwemaoko.
Ah bodo isusu sebacho tagara zvemirizhonga hatiwaniki kwazviri. Hondo yedu huru yatinorwa naye ndeyekutopedza mirizhonga munyika yeZimbabwe. Mungazivaini kuti history inostarura pachena. Kuti nyika ino yeZimbabwe yatambudzika ruzhinji kubva even independence chingokuuya. Mirizhonga chinhu changachitika munyika muno pachitibva kuhurumende iri kutonga. So isusu kana tinogadzirisa nyika ino hatirwisi hurumende nemirizhonga.
Muri kuzoita urongwa huku nenzira dzipi dzamunenge muchizopinda nadzo muvanhu?
Zvatichaita isusu, takaona isusu kuti vechidiki vanowanikwa kunzvimbo dzose dzose. Mungava mumadhorobha, mungava mumaruzevha, vechidiki variko. Saka isusu tine urongwa hwekuti tichafamba tichipinda paimba yoga yoga, kungava kumaruzevha, kungava kumadhorobha, tine shoko ratiri kutaura rezvinhu zvatiri kunomiririra. Nokuti chinounza vanhu kuti vagone kufamba pamwe chete nesu inhau yekunzwisisa kuti zvamuri kumirira ndozvinhu zvavanodawo. Chekutanga inyaya mabasa. Tiri kuona kuti muno munyika yeZimbabwe vechidiki vazhinji kunyange vakadzidza sei zvatopota shasha dzefundo vazhinji havana mabasa. Tabva taona kuti dambudziko riri kubata vechidiki. So mukufamba kwatinenge tichiita ishoko ratinenge tichifamba navo kuti vasina mabasa zvakafanira kuti batane pamwe sevechidiki kunounza mabasa mune ramangwana. Ndikataurawo zvekare nyaya yekupanana kweminda yatikati lend. Munonzwisa imimi kuti kuno makaitwa chitonzi lend reform makore apfuura. Asi mukada kunozvicherechedza vazhinji vakawana minda iyoyo vaiva vakuru vakanga varimo kuzanu PF. Vechidiko zvavo vari munyika yeZimbabwe vashoma vakawana mukana iwowo. Chimwe zvechatinenge tichifamba nacho inyaya yeutano hwevanhu munyika yeZimbabwe. Mungaona imimi kuti pari zvino utano kana kuti health system yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka. Ndikango ndo zvimwe zvezvinhu kana ndo mamwe emashoko atinenge tichifamba nawo kuudza vechidiki.
Mutungamiri weboka revechidiki mubato reMDC Alliance vaObey Sithole vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kutambira kuti vakakundwa musarudzo dzemutungamiri wenyika. Nezuro vaTrump vakazivisa kuti vachatangidza kuita misangano nevanhu mumatunhu eAmerica vachivaudza kuti sarudzo dzakabiwa. VaTrump vakatoendesa nyaya yavo kumatare edzimosva mumatunhu matatu, asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti vaTrump havabudiriri sezvo pasina umbowo. Ukuwo vari kunzi vakakunda musarudzo iyi vaJoe Biden vatotangidza kuumba vanhu vavachashanda navo muhurumende yavo. Nezuro vaBiden vakadoma chikwata chenyanzvi mune zveutano chicharwisa chirwere checoronavirus. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kubvuma kana kusabvuma kwavaTrump kuti vakakundwa musarudzo hakukonesi kugadzwa semutungamiri wenyika munandira kwavaBiden. Tabata zvekare muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze kuti makakatano aya akamira papi zuva ranhasi.
Mamiriro azvo ndezvekuti vaBiden vakanzi ndivo vawina maelections kunyanya neAssociated Press vamapepa vanoongorora zvakadzama kudarika isuwo hedu vanhu vachiona kuti nyange zvazvo mavhoti achiri kuramba achiverengerwa achiverengwa mberi achienda hapasisina chichabuda mukuverengwa imomo chichaita kuti vaTrump vahwine. Saka pari zvino vaBiden vakatotanga basa rokugadzirira kuzogadzwa musi wa20 January nokuti ndo vakanzi vahwina mavhoti avo adarika ari vaTrump zvakanyanyisa. Saka ndo pazviri iche zvinezvi.
VaTrump vanobvuma here kuti vakakundwa?
VaTrump semunhu wakatanga kutorambira maelection acho asati aitwa vanoratidza kuti vacharamba vachirambira vachiti ndakabirwa, asi handizvo zviri mutsika dzesarudzo yeAmerica.
VaTrump vanoda kuti matare edzimhosva adini?
Chinangwa chaVaTrump ndechekuti matare edzimhosva avone pavanotapa ndo pakaipa apa, zvokuti vaidzive kuna vamwe vanhu vakafa vakavhota, zvekare kuna mamwe mavhoti akazosvika ayawo kuposta aya zuva racho rokuvhota randarika. Saka chinangwa chavo ndechokuti wendarwezi mosha vati mafoti wayo avonekwe kuti ariko here akasvika sarudza yapera avonekwe kuti ariko here mavhoti avanhu vakafa akavhotewa agorashwa iwavo kana arashwa iwavo ivo vozoita mukana wokunzi ndivo vahwina asi nemaonero angu nokunzwa zvinotaura nyanzvi dzemitemo zvinoratidza kuti aiwa hapana nyaya inotaura vatrump nokuti havasati vabuda nouibudisa umbowo chaihwo chaihwo saka havana umbowo kuti ndizvo zvinoitika muamerica
zvino profesa masvetsva kana takatarisa zviri kuitwa navatrump izvi zviri kuitei kuchimiro cheamerica mumaziso edzimwe nyika
zviri kushatisa zita reamerica chaizvo kuita sokuti ndiwo magariro aamerica okumira musarudzo zvekare kana vava kuzoenda kune dzimwe nyika america ichitiisikana sekunana zimbabwe kuti itai musarudzo dzakachena vezimbabwe vanobva vazoti aiwa imi toinoita zvakai zvakai asi chiri kukangamwa vateereri chandioda kuti vanatonzisa ndechokuti chii vatirambisi kuziva kwenyu munhu waingorerekera kunhema munhu waingochema chema nokuita saka zvavari kutaura izvi ruzhinji rwezimbabwe zvokuti kuamerica kune sarudzo dzinomirwa inhema hakuna sarudzo kuna mainternational observer ari muno muamerica sokungoita kwaano sokuuya kwaanosiita kuzimbabwe ndivo vanotonyanya kuona ivavo hakuna umbowo hwanzi hwabuda kuti kumaamerica sarudzo dzinoita dzokubirana ivo vatrump pachavo havana umbowo hwavati vabudisa
kana vatrump vachiramba kupfuma kuti vakakundwa chii chinoitika apa
chinoitika ndechokuti vanopiwa nguva yavo kumatarenzi mhosva matarenzi mhosva anobva aisa nyaya iyi pamusorosoro yobva yokasira kugarirwa pasi yagarirwa pasi iyo nguva yacho ikapera kupera kwana December uku panofanira kugadzwa musi wa20 January hauzofi wakachinjwa kuti vabiden vagadzwe kuinda muchigaro chacho ichi saka mitemo yemuamerica ichatevedzerwa zvekare kuita kwavari kuita kuenda ukoti kuratidza kuti system dzomuamerica dzinoshanda
saka vabiden vanogona kugadzwa zvavo kunyange vatrump vachiramba kubvuma kuti vakakundwa
chaizvo vabiden vanogona kugadzwa chaizvo ende namaonero atiri kuita zvavari kuita izvozvi kubvira nhasi chaiye vatofoma ofisi yavo yapresident elect vari kutoita zvavanofanira kunge vachiita panguva ino kusvika musi wa20 imomo musi wa20 January wavachagadzwa iwoyo saka hapana chinozombofa chakavakonesa asi mutemo weamerica bumbiro romutemo weamerica rinoti purezidendi mutsva une ziva rake rakatarwa risingazombofi rakachinja iroro
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Vanhu vakawanda munharaunda yedombo shava vari kuchema muzvina bhizinisi wechidiki Genius Kadungure aizikanwa nezita rekuti Jinimbi vachiti aibatsira zvakanyanya munzvimbo iyi. Kadungure akashaya nemusi wesvondo mangwanani munjodzi imumugwagwa Borodale muHarare. Mutauriri wemhuri yaJinimbi vaDarlington Kadungure vanoti mutumbi waJinimbi uchavhenekwa nevana chiremba nhasi uye ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera kudombo shava. Mukuzeya nyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye abata mumwe mugari wedombo shava muzvare Chido Gatsi.
Jusi jina ya tengo msi osi kuzi ya kunungu ya tuwa nipa social media ari muna anofara uya ari muno ambashu kufara niku mwadoro achita mashampaini mashampopo aki but jusi kwedu kudumbosha waku jina aita akawaya pashu kwa nipa growth point aipinda mabavu achivadisa madu oba akufunza wati doro rawina rondele mari madrinks awina rondele mari mawiska arimshofa awina rondele mari opa umpa price chinesi aisia abadara dori iroro enda aisa abadara zindu kubadara shamwari zangu ndu kubadara ama zangu aingo timu nesari kupina mba wa mno machini kuda doro weza unomuzia weza umuzie weza chinesi wacho anuzia muni hii aingo timu nesari kuda doro ngangi doro muna arikuda arumwa drink ngangi drink nina weja uta kutipano duwa ma mt MTs, aibati mungaya ni ma MTs aki. Enda achitongo pa munu chiro wa asingazi. Ana peze ishoshu, aibati nga kana 50 ma crates, edoro ni ma drinks. Achitishu ndesho kende za kumba, kuna na baba, kuna na mai. Kuza na baba na na mea, kwa nsi kutuwa yu kusufara wali mgroth point. Uende sila kumba kwa kwetu kwa party, kwa bere kwa kene ya mazao. Istezi ya mba kwa na juniors kujitu kwa 1 week, ye party.
Imi vemu narounda imomo memu dombo shawa. Musharanga rasei va genius kadungure.
This Christmas I'm not ishmingi shakani rasei. Because this is the topo that every year msua 24 December. Jinasa nyaso tingira munezi my drinks. And angari munu ya kusi atingati aita shukufaira. Kana angaita shukushamisi. Asetongo that muna ano shufarira. And angari muna angani atunoti charisma. Who is very charismatic. Saka Hami, trungonzi kwa kutitara sikirwa. Tukutunga zufila vigepi kuti panemuna haienda mkommunity. Because chukwa nijiche kuti he was a great guy. Inda iti pisi panushika panenge panemufaro. Panwa ningi wa chungu fara. Achungu wana kizikesho chukutuwa na nunga chungutira. Shamlongu wano kwa mafidio wana chungutira. Motika zake wa chungu mti mdara. Dutu wa ingo fara zao.
Mumwe mugari wedombo shava muzvare Chidogatsi ange ari parunare kudombo shava na Marvelous Muhlanganya uye West Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Pepa nau rekroniko rinoti varairidzi havana kuenda kubasa nezuro vakavhurwa zvikoro richiti vabereki vazhinji vakadzokera nevana vavo mushure mokuona kuti hapana zvedzidzo zvaizoitwa. Daily News rine nyaya inoti hurumende yava Munangagwa ine tarisiro yekuti vaJoe Biden avo vanonzi vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica vachaedza kugadzirisa ukama neZimbabwe. Herald rinoti aizikanwa zvikuru nenyaya yemitambo Lazarus Gringo Bora achachengetwa kumusha kwake kwaRukweza kwaRusape nemusi weChina. Boora akashaya nezuro mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Akadiku makadiku ndiitwa Tirinzi. Ngavabvume kujiwa Biden office vachida singadi
studio 7 uko toti makadiko mose makorokoto ava Biden makorokoto vemuno muZimbabwe devaitawo saizvozvo.
Mamuka sei pa Studio 7, situation yemuri masiku zedu inorwadza. Tangova back to 2008 situation yekuti maticha vasingaendi kuchikoro. Dambudziko riripo ndekuti iyeye aripo iyeyo anonzi Munangagwa ndiye akatozvikonzeresa event muma 2008 because ndiye akarambira kuti Mugabe aite hand over power kuna Tsvangirai. And this time around, if it was by my foot, Saka, anokuzati kana kuchifiwa ngakufiwe isu hapana kwatinoenda ndo statement iri pamoyo pake chaipo muchiona nyika iko zvino ichiwedzera kuita marengenya. It doesn't care, never.
Magadi vashamarari Studio 7 pamwe navatereri, ndinoda kutaura zvangu pamusoro penyaya yamuzvare Rusoya ari kuti vanogumbira kuti vapiwe goridhi ravo. Kuwanokuzodaro sei nekuti vakamboti vakatora bhegi risiriro. Kuwadei kudzosera murudzi webhegi bhegi rake vanotamba nepfungwa dzedu. Inyaya iyi inofungwa kuti Magoti anotonga nyaya iyi. Hakutomboita uori kana munhu anofungwa kutotongwa zviri pamutemo zvakakodzerana nemhosva yake. Ngavarege kumuregedza munhu vakadera havana zvavanogabvisa zvakafanwa ndiro. Bazi rinoona nezveuoro huri kuhoitika munyika ngavadereke basa rachebhozi Wajutabuza mara nifungwa batara wadizi sinema ni wakoti kushipuwa wano nuteta sotu tamba ni mara yenyingi.
Kadiku wa Shamarari we Studio 7 ni watere we Studio 7. Tauta Europa nyaya ya Henrita iyo. Yuguti aguti agatura degi, risiriro. Agaritura kupi, hii agabuda mbamaki. Agaritura papi paichu, degi, risiriro. Aji wangwari wangani, aji banaru kupi. Akangari isa kumbakuwa kekoku, kutasutura degi, risiriro ndiani. Gari kutoro shubanyi ipo ziripacheneshi. Ngazi yoswa wakayo, swa ida guita, kuenda kutubai negoridi. Pekutanga inga wanakati ndaka utumwa na hali ni goridiru. Na saa kuta ora utaka tora begri siru. Gare kutora shukunye pa.
Aba Biden za wapinda kuda iso. Takututa risira o kuti zinu zinu famba mwishi. Aspanya ema sangshi na paayo wa ngawasa mbo. Da uchinja pungwa wase za wa Trump. Ngawara mboka ita saba Trump. Nekuti ya Zimbabwe kada kutemera kuti kodzero dzevanhu chaikuka hadzisiku uremekedzwa asi ndopaona munangagwa achiti ma sanction they should be uplifted without condition but iwo they were imposed with the conditions so izvo risiku zvifarira tikada kutaurawo kuno gokwe tumira kuafektiwa fanika unoona ndovarimi tichipiwa grocery ivo ndo vanoda mari ndo vanoziva kushandisa mari manje vana munangagwa nachiwenga unozoona ngoti zvakaoma ndopa pepa tichitaura takapemberera ngozi tichichi mudzimu kudana nganga neinonyenga mai so iko zvino takutarisira kuti vachamisa deva uyawo.
Muchikambu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani ye Pfizer nezuro yakazivisa kuti mushonga wayo kana kuti vaccine wekudzivirira coronavirus uri kuratidza kuita zvakanaka mukudzivirira coronavirus muvanhu. Pfizer inoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakatiwa mushonga uyu vakakwanisa kudzivirirwa kubva kuutachiona hwecoronavirus. Mukugadzirira nekuongorora mushonga uyu, Pfizer inoti yakashandisa vanhu vanoita zviuru makumi mana nezvina 44,000 uye hapana akarwariswa zvakanyanya nemushonga uyu, ichiti ichakumbira mvumo yekutangidza kushandiswa kwemushonga uyu pakupera kwemwedzi uno. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti pachine kuva refu kuti mushonga uyu utange kushandiswa, vachiti pachine zvakawanda zvinofanirwa kuongororwa mushonga uyu usati washandiswa.
Mavaccine coronavirus ari kugadzirwa nemakambani akati wandei. Ndingati kuti muchirungu tingati tasvika kuadvanced stages, kureva kuti tapachinhano chekuda kunopedzisira pane mamwe acho. Ari kumberi uko asvika kwekuti andopedzisira kutestwa kana kuti kuongororwa kuti aonekwe kuti anoshanda zvakanaka here. Kuti vaccine igadzirwe izonzi yaongororwa ikaonekwa ikatenderwa kushanda, ma normal vaccines anotora makore anogona kusvika kana gumi chairo. Asi munoona kuti COVID-19 ari kutarisirwa kuti achatora less than 2 years kubva apa inonzi preclinical analysis.
Mushonga wePfizer watiri kuramba tichinzwa nezvawo wakamira sei?
Tikatarisa mushonga wePfizer wavari kugadzira nekambani yavo BioNTech imwe inobata nekuinosvika nekuBritain uku, vakatesta kana kuti vakaongorora vanhu vanosvika 43,000 vakapiwa vaccine iyo inobva iyoyei. Asi ongoro yatiri kuita yatinoti isusu early indicative data, kureva kuti uchapupu hwekutanga hwatiri kuona kubva kuvanhu vashoma shoma vanenge vachitevera kushandiswa kwemishonga iyi kuti vaone kuti haisi kukuvadza vanhu here uye iri kuita zvainotarisirwa here. Mishonga data iroro kana kuti umbo ihwo huri kutiratidza kuti mishonga uyu nhomba iyi yePfizer inokwanisa kubatsira vanhu vakawanda chaizvo zvinosvika kuma 90% kuti kana vakazosangana neutachiona hwecovid-19 chekutanga vanodzivirirwa kuti isa COVID-19 isavabata. Kana yapinda mumwiri mavo ikakwanisa kupinda mumwiri mavo, vanenge vato vane masoja anokwanisa kuirwisa achiuraya nechimbi chimbi. Uye vanhu vese vakati vapiwa mushonga wepari zvino, hatisati taona anoti maadvesi reaction kana kuti hatisati taona varwarisa kana kuti vakuwadzwa dzingava nhengo dzemukati memuviri yavo. Hatisati taona vati vakuwadzwa ne vaccine. Zvinoreva kuti pari zvino iri safe uye inoratidza kushanda zvakanaka yatinoti efikasi. Saka zvese izvozvo zvinhu zvakanaka chaizvo.
Tingatarisira zvakanaka here pamushonga uyu?
Ngati muchidimbu mazwi akanaka abuda kunenge kuPfizer nekuti anotiratidza kuti tiri kuita progress. Ndingade kuti vateereri vaziye kuti Pfizer isiriyo chete ine mushonga uri kutariswa iwoyo wenhomba. Pari zvino pane mavaccine anosvika gumi ari kusvika asvika mufinal stage iyo phase 3 clinical trials. Mavaccine anosanganisa AstraZeneca iri kuitwa neOxford University yekuBritain, Moderna yomuno muAmerica, CanSino yokuChina, China Institute of Biotechnology, then Gamaleya yokuRussia, then Janssen yeJohnson and Johnson. Janssen yeJohnson Johnson ndoda kuti vatiri vaziye kuti yakasiyanei nedzimwe vaccines nekuti ndiyo chete pari zvino inoshandiswa jekiseni rimwe chete. Dzimwe dzese nhomba idzi unoti ukabayiwa sanhasi wotongomirira mazuva anokwana 28 kuti uzobayiwa booster kana kuti imwe yechipiri kuti nhomba yacho inyatsokubatsira zvakanaka. Asi yeJohnson and Johnson ndiyo chete pari zvino inobayiwa kamwe chete, hatiri kuona kuti iri kubatsira. Ese iwaya ari tena ndataura asvika mufinal phase yeclinical trials.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni, vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Chikwata cheZimbabwe chemaMighty Warriors chabuda mumakundano egore rino eCOSAFA Cup umo chaimbotonga makore apfuura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi charohwa 1-0 zvichitevera kurohwa zvekare 1-0 neTanzania mumutambo wavo wekutanga. Kunyangwe hazvo chikwata ichi chabuda mumakundano aya, vatungamiri vacho vanoti vari kushandisa makundano aya kuvaka chikwata chitsva icho vari kutarisira kuti chichabudirira kuenda kumakundano e2021 Olympic Games. Zimbabwe yanga iri mugungano kana kuti Group C. Makwikwi aya akatanga musi wa3 mwedzi uno achipera nemugovera uno. Zimbabwe yakambosimudza mukombe uyu muna 2011 iri pamusha. Zvichakadaro, maWarriors arikutarisirwa kusimuka mangwana akananga kuAlgeria kumutambo we2022 Africa Cup of Nations uyo uriko neChina. Zimbabwe yaunganidza vatambi vakawandisa vari kubva kunze kwenyika kusanganisira Knowledge Msona, Kama Billiard, Tendai Darikwa, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Marvelous Nakamba na Teenage Hajebe. Avo manager wavo va Wellington Mpandare vanoti vachaita basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti. Saka tiri kufara chaizvo nezvataunganidza izvo ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Tombotarisa mutambo wecricket. Chikwata cheZimbabwe chema Chevrons chiri kupedzisa kushanya kwacho kuPakistan mutambo wacho wekugumisira wemat20. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.